Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 20, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakabatana nemasangano eUnited Nations yaparura chirongwa chekubaya vanhu nhomba. Zimbabwe yosimbaradza kudyidzana kwayo neRussia kubudikidza nemitambo. Hurumende yorova nhende shure panyaya yemutero weshuga kana kuti sugar tax. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana neUNICEF neWorld Health Organization nhasi yakaparura chirongwa chekubaya vana vari pasi pemakore gumi nhomba yekudzivirira chirwere chemheta makumbo kana kuti polio. Bazi rezveutano rinoti chinangwa charo ndechekubaya vana mamiriyoni gumi. Chirwere ichi chakambenge chapedzwa munyika muna 2005 chisati chatanga kupararira zvakare muna 2023. Zimbabwe iri kubatsirwa nemari nemishonga nesangano reGlobal Polio Eradication Initiative. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Yeye meta makumbo epolio inonzwisa tsitsi. Polio chirwere chatanga tati chaitwa eliminated kana kuti hachichisiripo pasi rese. Asi nenyaya yekuti kubaiwa nhomba kwakadzikira kana kupuwa nhomba kwakadzikira kwepolio vaccine paitika dambudziko recovid apa. Vanhu vazhinji, vana vazhinji havana kubaiwa kana kuwana nhomba yepolio yemeta makumbo. So ndinoona sekuti maefforts ava kuitwa kuti vanhu vawane nhomba yepolio anofanira kusapotwa zvakanyanya chidanho rakanaka riri kuda kutorwa nehurumende.
Tichitarisawo iyo nhomba iyi, mungakurudzire here vanhu kuti vange vachiitora? Haikonzere matambudziko sekuziva kwamunoitawo?
Tinotokurudzira vanhu kuti ngavatore nhomba iyoyi, nhomba yepolio kana yemheta makumbo ngavaite kuti vana vese vawane nhomba iyoyi yepolio, nokuti mheta makumbo chirwere chinosiririsa vanhu vanenge vari paralyzed, vaya vatinozoona vachikura vari paralyzed vane mamwe madisabilities ari preventable nenyaya ye kuoma mutezo nenyaya yepolio kana mheta makumbo. Saka nokurudzira vese zvavo vana muZimbabwe ngavawane nhomba yemheta makumbo yepolio.
Mubereki angaziye sei kuti mwana ane chirwere ichi?
Masymptoms yepolio aya, my brother, viral illnesses, vamwe vanoita manyoka, vamwe vachiita respiratory symptom. Asi kuzonyatsa kuona kuti pane dambudziko zvinozoti torei nguva in terms of kuita mheta makumbo kana yatingati iyo paralysis. Saka zvine masymptoms anoita gradation kana kuti anenge achiinda nokuti danho ripi uchingobva kuibata, wozoti zvepapera dzimwe dzakati wandei masymptoms achiita kind of reveal themselves more. Saka chatinganyanya kukurudzira ndechekuti kana vana vava in contact nevanhu vane dambudziko remheta makumbo kana kuriita maoutbreak, ngavakurumidze kuonwana nachiremba vaongororwe.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuRussia kumitambo yakasiyana-siyana yakarongwa nehurumende yenyika iyi. VaChiwenga vanoti vakaenda kuRussia kunoratidza kukosha kweushamwari nenyika iyi yavanoti yakabatsira Zimbabwe munguva yehondo uye kudzivirira kuti isatemerwe zvirango neUnited Nations mushure mekupomerwa mhosva yekudeura ropa rakawanda munguva yesarudzo dza2008 pakaurayiwa vanopikisa vakawanda. Russia neChina dzakashandisa masimba adzo muUnited Nations Security Council kuti Zimbabwe isatemerwe zvirango zvakaomarara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe.
Chokutanga ndechekuti rubetsero rwakapuwa vanhu veZimbabwe kwamakore gumi namashanu vachirwira rusununguko kubva kumaBritish nezvombo zvehondo kubva 1965 kusvikira 1980. Rubetsero irworwo rwakanaka nendaa yokuti iyo Russia ino rudzi rwaningati rwokumabvazuva rwevarombi. Britain nana America ino rudzi rwavarombi rwokumavirira. Saka rubetsero rwakapa vanhu veZimbabwe namauto kuti varwise rusununguko rwavo rwakanaka.
Tarisiro yevana veZimbabwe yanga iri yekuti kudii chaizvo, Dr. Zembe?
Vanhu veZimbabwe vane tarisiro yokuti nyika yaizosununguka iyi, Russia neChina vaizoonazve zvakare kuti rudzi rweZimbabwe rwazvedi rwasununguka. Asi tinoona kuti rudzi nyika mbiri idzodzi dzeRussia neChina hadzina kuzoona kuti vanhu vadzakabetsera zvokwadi vaita hurumende yekugutsa ruzhinji. Zvinotaura kuti kwamakore iko zvino tikatarisa kuti makumi maviri namasere kusvika gore ra2008 utongi hwomuZimbabwe hwakanga hwaitwa hwoudzvanyiriri nehurumende yezanu PF iyo ine vatungamiri vakanga vatungamira mukurwira nyika vachiridzana neRussia neChina.
Mungapa muenzaniso pane zvamuri kuti hazvizve utongo hwejekerere zvaiitwa muZimbabwe here?
Muno muZimbabwe muno makata chisoneko vanhu vaipondwa mumasarudzo pasina budiriro iri kuitika iri pinda muvanhu. Saka kuchema kwakazoita rudzi rweZimbabwe kuUnited Nations Security Council pakazoti shoko ravanhu ripinde kuti United Nations Security Council izouya kuisa runyararo kuno kunokwa kuchiurava vanhu mumasarudzo. Iyo Russia neChina dzakazoramba kuti vanhu veZimbabwe vasunungurwe kuutongi hwezanu PF. Saka kuramba kwave ikoko kwakaita kuti rudzi rweZimbabwe hungoramba ruchitambura kusvikira nhasi kwakupera makumi mana namana kubva pa1980.
Vanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Imwe mhuri ine hama yakafa mushure mekuwira mutangi rainge riine mudzambiringa kana kuti waini pane rimwe purazi kuWestern Cape muSouth Africa inoti yakazokwanisa kuradzika hama yayo svondo rapera kumusha mushure mekusangana nematambudziko makukutu. Vakafa zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinoti vatonderai Mabikire, vaSalim Alifeli uye vaWashington Mukweni. Hama yamusha kavhu Mabikire vaKidwell Makaza vanoti muzvinapurazi pakafira hama yavo nevamwe akaramba kuvabatsira kuunza mutumbi kumusha. Vanoti vakatozokwanisa kuradzika mufi mushure mekunge zvizvarwa zveZimbabwe zvapindira nekuita mudengu mudengu. Pari zvino vanoti vari kushanda nemasangano akaita seZimbabwe Migrants and Refugees Support Network kuti vayananiswe nemuridzi wepurazi pakashanda hama yavo apa. Studio 7 aina kukwanisa kutaura namuzvinapurazi sezvo nharembozha yake yanga isiri kudayirwa. Hatina kukwanisawo kunzwa divi remuzinda weZimbabwe muSouth Africa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navamakaza nezvenyaya iyi.
Ini wakashaika ni tano wangu anzazi mzimaenda. Akanga aenda ku Cape Town. Ku Cape Town kwa nimu company neta rewind. Dupa akanga jishanda. Zimazu wa mashuma nani. Saka wakumana wari watatu kudaro wakashaikira mutengi. Anzo wangu anzo wa clean it tengi. Matenga wangesira mawine. Saka andi matenga yani gani gas. Saka gasi rizurenge nduru kunda anzira kawa afika.
Maka kwanisa kuwa narubatiru iri kufaku murungu wepa price up.
Abana rubatiro rwataka wana. Zataka ita kuzotira zike tanu wangu awa. Pakato zetu wa contribution ye wanu weku Zimbabwe. Waruku South Africa. Wakakura mu buguri mwechete kana kuti province mwechete nana tanu. Taka wanu waiko contribute mari munzai kwa nista kurubatiro rwakabuda chete. Murungu akazo unda mari inokwana kuta 206 Rand, achiki ndo mari ya waka sandira mazua matatu pa kambani yoyo. Ndo mari chete ya teka wana rubatiru kupa kumurungu.
Makazo kwanza kuviga tano venyu rini?
Tano takatozo kwanza kwa wiga fighter 4 weeks. Because maria kanga isinga kwane. And also anwe pala wakati chaja 28,000 rand. Utora mtu ndi kupa Cape Town kuenda nao kumusha kumasingu.
Zvamira zvakadaro yambiro yamukapova mwevanenge vari kushanda kumaprize aya ndeipi?
Vamwe varipo ipapo maZimbabwe asi vari kuvharidzira murungu, vari kuita kakubloka bloka murungu. Because kana ukada kuti tuwabvunze kuti to the information kuti zvakafamba sei, unonzwa mumwe achiti hai ndakazotaura zvakati zvakati, ndiri kuitira basa rangu, ndinodzingwa basa. Asi chinokosha chii chehama yako mwana wekumusha wekuZimbabwe kuti anongofa nzira dzisina ku
avanga vari hama yamushakabvu vatonderai mabikire vakidwiro makaza vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari parunhare kumasvingo. Mavelas abatawo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Migrants and Refugees Support Network vaShelton Chiangwa kuti tinzwe kubatsira kwavari kuita mhuri idzi.
Isusu kefango na mwiliri za zuzara zimbabu mtara Afrika tuku kuchuchika na zikuru nyoko tako nya ii uye za tuku kutaneza kutu labu kuchuchu ki taure nevo osi wanoita nezi kode rozevami mwini mtara Afrika nepasiro osi kutipagene kuongoro wa kungaritu kwa babasa hap tuku funga kuchuchu wa rungu ava dae faniru wa kungo tangane ama zevami wakashaya vobata oma oko nekura tita kuchuchika na nikiti kuchakaiti kuchimisaka kote dae faniru wa kuhito kugara pasine ama zevakashaya ava vova bata maoko voratidza kuchuchikana uye vobatsirawo parufu rwevatatu ava. Vakomana ava vakazosvika pavumiridzwa kumusha hama dzichiita zvekubatanidza mari kupfurikidza nekubatsirana zvekare nemaZimbabwe vari muno muSouth Africa. Zvinhu zvakatooma nokuda kwekuti varungu ava havana kana chavakaita. Saka zvinhu zvatida kuti tirambe tichiramba tichitaura nevanhu vanoita nezvekodzero dzevanhu kuti vatibatsire. Chimwe zvetatida kuti chiitwe pabasa apa ndechekuti paongororwe kuti hapana here vamwe vanhu vakashaya mabasa apa vane hama dzanga dzisingazivikanwe.
Avanga vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrants and Refugees Support Network vaShelton Chiangwa vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari muSouth Africa. Kunyanga hazvo hurumende ichikurudzira veruzhinji vanosanganisira vechidiki kusima mari dzavo munyika kubudikidza nekuvamba mabhizimusi avo, kune vechidiki vakawanda vanoti kuita izvi kusungirira mari pagumbo regarwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki anoti kuvamba bhizimusi muZimbabwe hakusi kutimba musuwa wesadza ndiMacLeo Mapfumo mugari wemuHarare.
Nyaya iripo ndeyekuti mari haisi kutenderera ende zvimwe zvinhu zvacho vanhu vanozopedzisira vavhara nekuti vanenge vasina guidance kana kuti ruzivo kuti voenderera mberi sei nemakambani aya. Vazhinji vari kungokwanisa kuvhura makambani vanhu vanenge vane ukama hwakati simbei nevari kumusoro vekuti vanokukasika kunze ndei munovhura makambani vechidiki kuitira kuti vazokwanise kuwana matenda mumaprojects akawanda anenge achiitwa nemabato akasiyana siyana ehurumende. Asi muyouth angori ordinariwo zvake akada kuti avhure kambani hazvina kumira mushe.
Asi vaRonald Gweshe, murume wechidiki wekushamba, vanoti vechidiki ngavatange mabhizimusi anoenderana nemwaka yavanenge vari.
Ndinoona sekuti inyaya yakanaka yekuti isu vechidiki tivhure mabhizimisi munyika yekwedu. Chinenge chichitarisirwa ndechekuti semunhu wechidiki unotsvaga business rinoenderana nenguva somuenzaniso nzara yakatarisana nenyika munyika dzino dzeku Southern Africa inotoda kuti vechidiki vatange madiridziro minda yakakura yakazara iko muno muZimbabwe.
Rumbidzai Matonga, murimi wechidiki anorima ari kuchegutu, anoti uhori ndiwo wakonzeresa kuti vechidiki vasade kuvamba mabhizimusi munyika yavo.
Even in my offices, when you go ikoko with an idea, people always think maybe you are making money. So somehow, somewhere, someone has to frustrate you kuti that business will not work or unofanira kuti ubuditse mari kuti zviri zvozvo zvibude. Investors, they opt havo kuenda kuno investa kunyika dzakaita sana South Africa. Not that kuti corruption is not there, but corruption yacho inenge iri that.
Variko vechidiki vanoti vanoshuvira kutangawo mabhizimusi avo munyika, asi zvikwanisiro nekugeda-geda kweupfumi hwenyika kunovadzosera kumashure. Hurumende kubudikidza nebhanga revechidiki reEmpower Bank inoti kune mari iriko kubhanga iri yekuti vechidiki vabatsirike pakuvamba mabhizimusi avo. Studio 7 yabatawo mukuru webhanga iri vaShadrack Membere avo vati:
Tingati zviri kufamba zvichiita zvakanaka. Kunyanya kupera kwakaita gore rapfuura iri pataka launcha product yedu inonzi collateral free nano loan. Loan iyi zvainoita ndezvekuti tinotendera mayouth kutora mari inokwanisa kuita $100 kana $300 kana $500 pasina chibatiso, kana vatipa project inoratidza kuti iproject yakanaka yatinoti pachirungu iri bankable.
Asi kunyange kuchinzi mari yehurumende iriko kuti ibatsire vechidiki kuvamba mabhizimusi avo, nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vanoti zvizhinji zvinoda kugadziriswa kuti vechidiki vatange mabhizimusi anobatika.
Kutofanira kucreata a culture yekuva mabusiness person. Kechipiri, tinofanira kuva tine mafacilities kana kuti mainstitutions anokurudzira nokupa vechidiki zvikwanisiro zvokuti vatange mabhizinesi vavo zvakareruka. Chechitatu ndechekuti tinoda yatingati yementorship. I think vacho vakatanga mabhizinesi vana Sorojena vana mabhizinesi vari kufamba, they all vana vechidiki muno kuti vavadzidzise vava mentor kurana mabhizinesi.
Mugore ra2020 bhanga guru repasi rese reWorld Bank rakazivisa kuti Zimbabwe yaive imwe dzimwe nyika dzinonetsa kuvamba mabhizimusi, sezvo panyika zana nemakumi matatu ane nomwe 137 dzakaongororwa kuti zvaive nyore here kutanga bhizimusi madziri, Zimbabwe yaive padanho rezana nemakumi maviri nena 124. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wemutungamiri wehurumende yeRussia vaDmitry Peskov vari kuramba mashoko ari kutaurwa naamai Yulia Navalny, mudzimai wemutungamiri webato guru rinopikisa munyika iyi vaAlexei Navalny, vakawanikwa vakafa muJerry Sondrapera ekuti vakaurayiwa nehurumende. VaPeskov vanoti mashoko amai Malny Navalny haana umbowo. Varambawo kuti vari kurambira mutumbi wavaNavalny kuti muchetura waakaurayiwa nawo unetse kuti unge uchizivikanwa kuti ndeupi. Amai vaNavalny, amai Ludmila Navalny, vanoti vakarambidzwa kutora mutumbi wake kune imwe mochari munyika iyi. Mauto eIsrael anoti pane kurwisana kunotyisa muguta reKhan Yunis muGaza Strip, apo United Nations Security Council iri kugadzirira nhasi kuvhota pane zvakakwidzwa kudariri neAlgeria zvekuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomiswa. Asi mumiriri weAmerica kuUnited Nations Ambassador Linda Thomas Greenfield vanoti vachashandisa masimba avo kuti chisungo cheAlgeria ichi chisatambirwe. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende Sondrapera rekuderedza mutero wezvinwiwa zvine shuga kana kuti sugar tax nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti chinofanirwa kuve chidzidzo kuhurumende kuti isati yafunga kukwidza mitero itange yagarawo pasi nevemakambani pamwe nevemabhizimusi, kwete kungoita fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI uye vari muzvinabhizimusi Dr. Callisto Jokonya vanoti sevemabhizimusi vanotambira nemufaro danho iri.
Zvatinonoke kuuya hazvo, asi chikurukuru tinoda kuzvitenda kuti vaita zvinhu nemazvo, nokuti izvozvo zvinobatsira mabasa aramba ariko. Paratidza kuti vanhu vanogona kugara pasi vanotaurirana kana pane zvinenge zvichinetsa.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mweye mutamba sere vanoti zvavari kuona munyaya dzezveupfumi munyika zvinoratidza kuti hazvina kurongeka zvachose, vachiti hurumende yakagara yaudzwa kare kuti mutero weshuga uyu wakawandisa, asi iyo yakaramba yakaisa zvimiti munzeve.
Zvingade zvakatogadziriswa ipapo zvisati zvaiswa into policy, iko zvino taakudzokera kumasure mutero uya wadziriswa. Isusu seZimbabwe taifanira kunge takanangana nekutarisa kuti hongu tatarisa neshugar tax iyi. Ngatichitarisai kuti tinotanga kuicharja paquantity ipi per gram per chikafu, kwete kuti tikungoti ehe kubvira nakubvira wakutobhadhara 0.01 per gram yapinda, additional sugar yapinda mune zvauri kugadzira.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato reZimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora vanoti kuderedzwa kwemutero weshuga uku kuchabatsirawo kudzikiswa kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvanga zvichazokwidzwa nechikonzero chemutero uyu.
Asi izvi zvinofanira kuratidza hurumende kuti kana muchida kuchinja zvinhu zvetax nenzira yakakura zvakadai, zvinoda kunge mataurirana nevemabhizimisi, manzwisisa kuti zvinofamba sei, zvichakonzeresa chii, zvingakonzeresa chii, maonesana neveruzhinji vakawanda kuti muzobuda nemapolisi anobatsira ruzhinji gose, anobatsira zvemabhizimisi, anobatsira nyika. Tinovimba ichi chichava chidzidzo kune vehurumende.
Asi mitengo yezvinhu zvanga zvakwidzwa nechikonzero chemutero weshuga uyu tingaona ichidzikiswa here? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti
zvese zvinongofambirana nokuti maprize mazhinji anokwira nokuda kwekuti mutengo yezvinhu zvatinenge tichishandisa zvinenge zvakwiramo. Hakusi kukwira kwokungoti kudai munguva vanhu vari kutsvaga profiteering, but asi zvamuri kutaura zvinofambirana nokuti kana tax yadzikira zvinorova kutivo nepesendeji yadzikira nayo vanhu vanonge vafanira kuti vadzikisawo mutengo saizvozvo.
Kutanga gore rino hurumende yakadzika mutero wezvinwiwa we2 mls pakirogiramu roga roga reshuga riri muchinwiwa. Izvi zvakakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinwiwa zvakawanda munyika, zvikuru mazowe ayo akabva pamadhora matatu nemasendi makumi mashanu kuenda pamadhora mashanu nemasendi gumi. Asi mushure mebowabowa rakabva kuvatengi pamwe nevemakambani, hurumende yakazodzikisa mutero uyu svondo rapera kuenda pa1 mili mushure mekuita musangano nevemabhizimusi veConfederation of Zimbabwe Industries. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvegakava guru pakati pehurumende yeAmerica nemagweta emutori wenhau uye akavamba sangano reWikileaks rinofushunura nyaya dzekusora kunoitwa nehurumende dzepasi rose, Julian Assange. Assange ari kuBritain pari zvino achirwa semvumba kuti asaendeswe kuAmerica kunotongwa nekufukura hapwa pakudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Mukuziya nyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica.
Vapedza makore anosvika gumi ramatatu vari mujere vachizama kurwisa kuti vasadzoswa kuAmerica kunoku nokuti vari kuBritain kwavari mujere. Saka vasvika panguva yokuti vachiinda kukoti kunozama kuti vasabvumidzwa kuuya kuzotongwa kuAmerica kunova ndiko kwavakapara mhosva dzinosvika idzo 18 dzokuburitsa information yavavawana yamauto neyamaembassy eAmerica around the world. Saka judge wekuBritain wakati ngavadzoswe maloya ava Assange akati aiwa havafaniri kudzoswa nokuti pfungwa dzavo hadzina kumira zvakanaka. Saka
Professor Masocha, chii chiri kutora nzvimbo kutanga nhasi nesvondo rino rese maererano nenyaya iyi?
Pamazuva mashoma ari kutevera vari kuenda kunoona kuti vangachinzi vauye kuAmerica here kuzotongerwa muno maAmerica mavakapara mhosva dzakakura zvikuru dzokutengesa masecrets ehurumende yeAmerica.
Asi Professor Masocha, semutori wenhau, tingati vaAssange vakakanganisa here kuudza vanhu zviri kuitika?
Zvinhu zvino zvisingafaniri kunge zvichitarisirwa kuti chizvarwa chenyika ipi neipi zvayo chinge chichitengesa masecrets enyika ipi zvayo, nokuti zvinokodzisa vanhu kuti vavengi venyika iyoyo vanogona kuzozvitora izvozvo vozobva vorwisa nyika yacho inenge yafumurwa. Saka mavonero andinozviita ndeyekuti aiwa, ngava dai vaikwanisa kunge vachiruza kuti vasaramba vari kwavari ikoko, vabuye kuAmerica vazotongerwa munyika yavanenge vakaparira mhosva yacho. Kana vakaparira dzimwe nyika mhosva zvekare, vanofanira kunge vachitongwawo nemutemo yenyika idzodzo. VaAssange vanofanira kuzotongwa muAmerica muno vachitongerwa nyaya dzavo idzodzo, nokuti zvikasaita nenzira idzodzo zvinoseta, ndikati isu yatingati a very bad precedent, maitiro anenge achizokurudzira vamwe vanhu kuti vakapara mhosva vanogona kunopotera kune dzimwe nyika kusungwa nemutemo wekune dzimwe nyika ikoko.
Vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, vari parunare kuOhio kwakare natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muri yeZimbabwe handizivi kuti isu vabereki tamira papi. Takatorerwe kontrol yevana tichizuka rove mwana imhosva unosungwa. Nhasi unowu kwaakuite mutemo wokuti kana mwana ari maina akaite mhosva ndeye mubereki. Isu tichizosashapura. Takakura teitaurirwa kuti if you spare the rod you spoil the child, uye kwaakuine zvakadai neprobotion nerifamatori. Waienda kana mwana ari mudhilikwendi osvika onodzidziswe hunhu achibvakowo aamemba yesociety yakanaka. Uyu mutemo uyu kudini, tiri kunziri dzembira yowakasungwa mbira dzakondo, hamenewo kuti zvinokwanisika here? Ngatingopaona ipapo kuti taakuramba tichinga tinongompunyikidzwa pese pese.
Hai mumwe Studio 7 maminetsi enyu amwakutipa apa kuti kwairi taure munotipa kana 2 minutes, pa 2 minutes pataranhu angani patara munhu 1 vanhu angani vanonge vasina maaudio pazuva, sarota dzimwena zvinototaura vanhu hazvitobudi. Panguva apa mwatikuwadza Studio 7, panguva mwatikuwadza nenyaya yekuti yekuti munangarwa purezidendi weZimbabwe. Haipapo apo haini nhaunga pasonditira ndi purezidendi weparty because haana wini. Tikuita kuti purezidendi weZANUPF kana mutungamiriri weZANUPF.
Pastudio 7 makaditi, Studio 7 makatikoshera mani, makatikoshera pati manje. Makazotikanganisira nekusati panhau dzedu zvatoti nefungu nokutaura zvatinoda, zvatinofunga isusu. Inini ndoda kushuwa chavamwe nini chavamwe shuwaka. Chavamwe ngavakurumidze mukadzi wake kana aripo vamuendese kuchipatara. Chavamwe akurwara. Chavamwe ari kuchemera chiso chachamisa kuti anochidii. Anochidii chiso chachamisa chavamwe. Chiso chakanaka kudara nochidii. Ngaende kwaakabva chavamwe.
Politics dzacho idzi ndedzekushandisana, dzekumhanyisana nemakarimwa. Zita rinoisadhaki racho nderei, tichibetserei chinhu chacho. Nauti akubuda muhota namunangagwa achitidzinga panhu pakavakwa isu tichitambura. Hahwitsitsi kuti takavaka tichitambura, ari kutodzinga zvirimwa zvosara vana vokona chikoro. Ihurumende yerudzii, iwe sadhaki uripi? Basa rako nderei? Sadhaki ngaitiudze kuti basa rayo nderei? Inozodii kana yaona kuti pabirwa?
Tinotenda vateereri, musakangana wachirongwa cheLive Talk The Connection na 8 p.m. nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki nezvezuva revechidiki kana kuti National Youth Day riri kucherechedzwa mangwana, ukuwo vamwe vechidiki muZANUPF vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhongi amera nyanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Chris Gande.